Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetshelela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 14 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti chikoro zvinovhurwa svondo rino event yati haikwanisi kuenderera mberi. Asi tatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kunoti mapurisa pane kuvhurwa kwezvikoro saka tichati kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuziisa gwara richafamba bato ravo.
Kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita President Nyusi weFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko saka ndiko kwaenda President wedu. Zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzisi dzisadi kunyanya neMozambique tiri chinhu chimwe chete tinofamba tese naizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata chese pamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vombosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaPhilippe Nyusi. Zvikoro zvinovhurwa vamwe varairidzi vakawanda vachiti vakundikana kuenda kubasa nekuti havana mari dzekuendesa kumabasa kwavo. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza bato guru rinopikisa reMDC kuita musangano waro mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafamba nebato ravo pamwe nezvirongwa zvavachaita gore rino. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano weStanding Committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi, zvikoro zvavhurwa vanhu havana mari, hakuna chiripo, vanhu havana kana chavainacho, nyika iri kutambura. Saka vanhu varoda kunzwa kuti utungamiri weMDC huri kuti kudii. Paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite mangwana ndopanga vachida kuseseturwa neutungamiri weMDC kuti chaita sei rwendo runo. Iplani yeaction yeMDC yegorera 2020. Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti zvikoro zvinovhurwa svondo rino event yati haikwanisi kuenderera mberi. Asi tatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kunoti mapurisa pane kuvhurwa kwezvikoro saka tichati kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Vatamborinyoka vati musangano uyu hauchaitwa mangwana nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezva kaita apo bato iri rakaronga kuratidzira maguta nemadhorobha ese munyika.
Takamboona zvakaitwa kugore rapera muna 2019. Vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu veZimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare, nana Bruwayo, nana Gweru, nana Masvingo nebamutare. Zvakarambidzwa izvozvo mwedzi wanyamafufu gore rakapera. Takaona rezhimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kuratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa tokuvapa mukana wokuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita tiri kuongorora semusanga tawirana kuti tinosvika rinhi kusvika rinhi tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyu uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. Vatamborinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sisangano remagandanga uye irikuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro
vakaramba zvatoda kuti ane musi wechipiri muchawana zvakasiyana ndonyaya iri kupinda munyaya kuti tikuongorora kuti kusvika zvarini tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzerezo yedu nekuita activities dzedu anovhunzwa nebumbiro remutemo yezimbabwe
hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wezimbabwe republic police assistant commissioner paul nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza mdc
zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti zimbabwe yenyika yakasununguka vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika nekuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro saka zvinhu zviri kunze kwemutemo uye zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kure ne utongi hwegutsa rizhinji
muna nyamavhuvhu gore rapfuura zrp yakarambidza mdc kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika muna ndira ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vambosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaFilipe Nyusi avakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna gumi guru gore rapera. VaMunangagwa ndemumwe vatungamiri vedzimwe nyika gumi nembiri vari kutarisirwa kunge vari mumaputo kumabiko aya. Aka akaveke chitatu vamunangagwa avari pazororo remasvondo matatu vachimbosiya zororo ravo vachienda kunoita basa remutungamiri wenyika kunyange hazvo mutevedzeri wavo vaKonstantino Chiwenga varivo vakafanira kubata matomu asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakakosha zvikuru kuti vamunangagwa semumwe vatungamiri venyika dziri musadic vange vari pamabiko aya ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi
ndinotenda zvikuru vakandemiri purezidendi vedu vaenda kumozambique kumaputo ichokwadi ichocho kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita purezidendi Nyusi weFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko saka ndiko kwaenda purezidendi wedu
zvinhu zvakakosha zvakadi kukama wenyika mbiri Zimbabwe neMozambique
zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzisi dzisadi kunyanya neMozambique nevese neMozambia vese vari musadi takabatana zvikuru South Africa, Namibia vese kusvika Angola, DRC tiri chinhu chimwe chete tinofamba tese tinaizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata chese pamwe chete
tinoona kuti vamunangagwa vanga vari pazororo zvichireva kuti vatodimurira zororo ravo panzira vanga vakakodzera here kuti vange vachisiya zororo vachienda kumabiko
purezidendi ed munangagwa tiri kuvaona vachishingaira zvikuru neshungu dzekuda kuona kuti basa rezimbabwe nyika yezimbabwe yaenderera pamberi ukama hwedu nedzimwe nyika hwaenderera pamberi ndinogara ndakataurira vari veruzhinji kuti mutungamiri wesecond republic ane shungu zvikuru nebasa nekuona kuti zimbabwe yabudirira naizvozvo anogara achingoshanda
pane vamwewo honorable Mutsvangwa vari kuti kuita kwakadai kwekuti mutungamiri wenyika ari pazororo anombodzoka achitora basa ipo paine vachiwenga vakafanira kubata matomu zvinoita sekunge vasina chivimbo navachiwenga vakabata matomu munoti
handizive kuti munozvinzwa kupi izvozvo nokuti isu tinoziva kuti baba Munangagwa ndiye president nafirst secretary wemusangano uri kutonga wezanupf baba Chiwenga ndiwo vice president nasecond secretary wemusangano unotonga baba Muhadi varivo second secretary navice president venyika vanhu vanoshanda pamwe chete seteam handizive vanotaura vanofunga kuti zimbabwe ichaita zvavanoda mumusoro mavo kana kufunga kuti aleadership haina kubatana kutsvaga pekupfeketudza napo kuti vafunge kuti pane zvisina kumira zvakanaka pakutongwa kuruditwa neruling party. But ini semunhu anobva kuruling party ndiri kuda kukupa yena ashurenze kuti president nemavice president avo nepati yese nemaministers yese vanoshanda zvakanaka zvikuru pamwe chete zvekushanda nesimba kuti nyika igadzirike.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo zvikoro zvavhurwa nhasi, vamwe varairidzi vakawanda vanoti vatadza kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, asi vamwe vashoma vanoti vakwanisa kuenda vachityira kudzingwa mabasa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mudunhu remasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews avanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vange vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro mudunhu remasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukurisa mabhazi, yekubhadharira vana vavo fizi, yekuti vaende vakabata chokunodya mberi. Isu sevarairidzi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera.
Mumwe mudzidzisi araba kudongwa zita rake ati kunyange aenda kubasa haana kudzidzisa vana sezvo vana vaswera vakangogara.
Tedu kumabasa tichingondeyandeyawo kungoti tichingoonekwa kuti tiripo nokuda kwokuti hurumende yedu inogona kutidzinga mabasa vasingateereri zvichemo zvedu. Saka changa tichingovapo tichingokwidza nokudzira. Kunyange vakuru vedu vebasa vepublic service vanga vachisvika zvavo havana kukwanisa kuzviona nekuti tanga tichingovapo tichingoita kuti zvinhu zviite sokuti zviri kuendeka. Asi icho chokwadi chokuti hurumende inoisa zvitanda munzeve panyaya inongori pajekero rekuti hatina kupuwa mukoro unotikwanira, tiri incapacitated.
Masangano anomirira vadzidzisi akaita sere Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ akaita chisungo chekuti nhengo dzavo dzisaende kubasa panovhurwa zvikoro nhasi. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvavo vati chisungo chavo chabudirira zvikuru nhasi.
More than 80% hadzina kuenda kumabasa. Asi kana tikazohurengedza navamwe varairidzi zvikuru sei maurban area tinoona kuti participation yanga iri very low, iri pa50%. Patikaenda kumaruwa tinoona kuti participation yanga iri more than 80%. Kune manyepo ambotaura kuchinzi maheadmaster akapiwa mavhucha anozopiwa maticha. Saka maticha akawanda mamwe aenda achifunga kuti kuna mavhucha anotorawo kuda vana vavo vangadyawo. Kozoti kune masiaiwo anga achifonera kuti zvevarairidzi vamwe zvikuru sei vari muurban area vachiti ngavaende kuzvikoro, kana vakatadza kuenda kuzvikoro vanodzingwa basa nokuti havana kusaina mapeshi. But isu tichitarisa overally ndinofunga kuti nhengo dzedu dzatevedzera chisungo chatakaita mangwana, vakawanda vangavaenda vachifunga kuti kuna mavouchers vanenge vasikowo kuzvikoro.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vazedius Chitiga vanamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, zvikoro zvavhurwa nhasi paine makakatanwa pakati pevarairidzi nehurumende pamusoro pemihoro, izvo zvasiya varairidzi vakawanda vachiti havasi kuenda kubasa kusvikira matambudziko ava agadziriswa. Vachausinyoni ava vanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti vanowirirana nekurangwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi, asi vachitiwo kusadzidza kuri kuitwa nevana kuchikoro kuri kumbonyekedza kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuru yavaita namaikuhove weStudio 7.
ya tambu tikuriru kusangana newara izi mbambu zigo ombeja izi kuriru kuti chesese moresi wapo tinofana kunya toongorora kuti washande uyezwe wazie karikira mnyo wani ya kagazi wa hii wano choda kute basiri wakwame chete nekupi wari tigire wakwana ne urumendo raka izi strikit kwa ne urumendo kusa wa tigi lapa mwenezi kusa wapa marino wa faza nene wakwani ra zini sinapu naka zine waizo kine kanga nisa kujiza kwewa na hili muskoro nukisi wara nasira furu wa skoro muskoro zeso zirumuno marare mujizi kizi mataka nisa kutembele wa chino kia kwa chono tiwana wari muskoro ni wara izi wangani Joshua varaidi ya maru mskore wa shoma nini cha iso narati ya kuya kubasa wa zizi wacha wana kuenda kubasa zikute wana wana na java zizi ya zuara na zira furu wa mskore izi ziri zini zimoto kira kutita kwe wana kumashure
Vanyoni kune vamwe vane maondre kutuhurumende iruku yeza kukaziri sa matambuziko akatari sana ne varaidi wakambo yeza kukurukura ne varaidi wakati wacha wapa makushening allowance asi varaidi wakaramba wachiti makushening allowance Aya ambo wabatsira Pane chakaipa ere kuti varairidzi vatore mari Voendra mberi wachita hurukuro ne hurumende Iyo hurumende ichiedza kugadzirisa mamirira akaita upfumi wenyika
kuti hurumende pio muka aipfungwa zvinotangwa nevanhu vanenge vari pakati pekuti kana vamwe chete nekuguta pahurumende zvekuti hurumende inotaraka ina mari yekubhadhara vashandi asine mari yekuvapa maallowance kunyengerana kuri pachena nekuti iyo hurumende ida kukoshesa kuvapa maallowance ichitadza kuvapa masalaridzi avo nekuda kwei vakatoa maallowance vasina mukoro wakakwana zvichikunderiswa nei chimushandi kuti akwanise kuenda kubasa hunge akafara
tichitarisa nyaya yekuti kune vana vaenda kuchikoro nhasi asi havana kuwana mukana wekudzidza nenyaya yekuti kune varayiridzi varamba kushanda nhasi mungati kodzero dzevana vechikoro dziri kuumbunyikidzwa
kumbunyikidzwa kokodzero dzevana kuri pachena ende kumbunyikidzwa kuri kukonzereswa nehurumende zvinhu zvinotodzosera kodzero dzevana kumashure nekuti vane right to education apa havachawani education yavo havachawani education yakakwana zvinova izvi zvinokonzera kuzofoira kwevana ichokwadi chocho zvekuti kodzero dzevana pamwe chete nekodzero dzevabereki vari kubvita mari dziri kutovhaileta
vachausinyoni vanove vanorwira kodzero dzevanhu munyika vachitaura vari parunhare namike hove westudio 7 vari parunhare muHarare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika munhu mumwe chete afa mukurwisana kwemapurisa nevechidiki vanga vachiratidzira muguta guru reConakry kuGuinea Nyika shano dzemumatunhu ari kumavirira kweAfrica pamwe neFrance dzakavirirana kubatanidza mashandiro emauto mudunhu iri senzira yekurwisa zvakasimba chikwata cheIslamic State Paris ichiti ichawedzera mamwe mauto mazana maviri nemakumi maviri. Nyika dzemuEurope dzatanga kunetsana neIrani zviri pamutemo zvichitevera danho rakatorwa neTeheran svondo rapera rekusaremekedza zvibvumirano zvekuti isaenderere mberi nekuumba zvombo zvenyuklia. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe yanyorerana chibvumirano neChina chekuchinjana mari kuitira kuti kutengeserana pakati penyika mbiri idzi kuve nyore. Asi vamwe vanobvunza kuti izvi zvinoshanda here kana kuti kupedzera hoko padehwe retsindi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nezuro vanxube vakati chibvumirano ichi chichabatsira zvakanyanya munyaya dzekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Vakataura mashoko aya kumucheto wemusangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina vaWang Yi avo vainge vachishanya kuZimbabwe. Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze kuti zviri kuitwa izvi zvinorevei.
Nyaya yeswap deal chingoro chinhu chisinga nyanyi kushandura mamiriro eupfumi hwenyika nekuti chingotaura kuti kana munhu wekuChina ana kuendesa mari yake yaanenge aita muZimbabwe kudzosera kuChina anongo chinjana nemunhu wekuChina ari kunza mari yake kuZimbabwe iye omupa ari kuya kuZimbabwe mari yekuZimbabwe iye wekuChina omupa mari yekuChina
asi izvi zvine dambudziko rei tabvunza Dr. Kanyenze zvakare
saka dambudziko riri kumore kondero kuti kana paine mari mbiri dzechishanda imwe mari ine mutengo wakadzikama uri pamusoro imwe yakaita seZimbabwe dollar iri kungodonha ari kuChina uyu pamwe angangorambe kuti ndida kuramba ndakangobata mari yangu yekuChina ndopinda ndiine mari yangu yekuChina ndoona zvekuita kana ndichingoichinja zvishoma nezvishoma pane kuti nditange ndaita swap pekutanga ndobata mari yekuZimbabwe iya yorasikirwa neuremu iri mumaoko mangu
mashoko aya atsinhirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma
dambudziko riri muno munyika munomu nderekuti tine maonero atinawo ndeyokuti vana muzvina bhizimusi vanobva ivo kuChina vanenge vanowana ndingangoti kakubatwa zvakanaka kana kuti yatinoti favorable treatment kubva kuhurumende yedu nekuti tichitarisisa nyika inoyi mainvesta kana kuti vana muzvina bhizimusi vekunze vari munomu tine makambanies anobva iwo kusouth africa tine mamwewo vanobva kunana france nevamwe vanobva kuuk vanova vane mabhizinesi munomu ivavo havasi kuwana ndingangoti mabatirwo mamwe chete iwayo
mukuru wezimbabwe national chamber of commerce vachris mugaga vanotiwo chibvumirano ichi chinoratidza kudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi
ukatarisa ukama huri pakati peBeijing neHarare ukama hwakadzama zvikuru ndosvika muchitarisa kubvira Zimbabwe yapiwa zvirango zveupfumi kunyanya nenyika dzekumadokero
asi vatiwo kushanda kwechibvumirano ichi kunotinetsei
chikonzero chiri chokuti kana kutaura nyaya yemari mari haisi chiri chokuti tinogara pasi ongoti tida mari yedu tirumba medu mari chiita kuti mari iyo mari kubvumwa kana kudiwa kwainika nevamwe nhete akakukomberedza newe zvakare apa mari iri kutaurwa nezvai pakati peZimbabwe neChina ndioni iri mari inokwanisa kunge ichifamba maoko akawanda chimwe chinorwadza futi chiri chekuti ukamba hweZimbabwe neChina hwakanyanya kuwandira kuhurumende kani uchitarisa kudarika nezvemabhizinesi saka mari iyoyo ichiramba isiri mari inokwanisa kunge ichisumudzirwa kana kuti ibvumo inekukurumika
imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti havo vanoona sekuti chibvumirano ichi chakanaka chose
currency swap exchange inobatsira nekuti Zimbabwe neChina zvinodyidzana zvikuru saka hazvibatsiri kuti nyika mbiri dzisingashandisa US dollar pachezo zvadzo dzoti kana dzakuda kutengeserana portions kwa US dollar
China yakanyoreranawo zvibvumirano zvakadai nenyika dzakaita seSouth Africa, Nigeria neJapan ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo varayiridzi vemutambo wenhabvu gumi nevatatu vekunze kwenyika pamwe nemumwe chete wemuZimbabwe vanyorera basa rekuve murayiridzi wechikwata chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murayiridzi weChicken in Joy Antipas ndiye ega murayiridzi wemuZimbabwe anonzi akanda tsamba yake yekutsvaga basa rakakosha iri. Mukuru weZipa Technical Committee vaBrighton Malandule vati vari kusangana zvondo rino kusarudza kuti ndiani wavachapa basa iri iro raive rakabatwa kwenguva pfupi naAntipas wacho. Asi murayiridzi weCranbourne Bullets Nesbet Sarutera anoti zvakakosha kusimudzira varayiridzi vemuZimbabwe nekupa basa iri kuna Antipas kana mumwe murayiridzi wemuno anenge akandawo tsamba yake. Murayiridzi ari kudiwa uyu ane basa guru rekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinary e-2021 Africa Cup of Nations pamwe ne-2022 World Cup. Aimbotambira Kadoma United muZipa Northern Region Division 1. Prosper Mshai anoti ino haisi nguva yekusandura sandura zvinhu achiti Antipas anofarira kuramba ari pabasa.
makocha angu chinji kwa timu yazo mira mushi. Saka hizi kuti kochi ya rikuwe ngaramba hariku. Hiti za kuti zini, zini mushi. Mkani ya makochi, ngeba unu zona timu ya guruwa. Kwa zini kocha ino yanu yani timu yaki. Uya hariku ya zi timu ya tukona ngeri kukona. Zikuti hapana kana kuti tika hindi utinja chinji kwa timu. Kana kochi. Kochi ngaramba hariku. Hindi kochi ya rikuwe ngaramba bazaraki.
Musikiru ya jana mwuzi. Vaku zaibere. Vano chiyo Antipas. Anofanira kupedzisa basa raakatanga sezvo anga ave neukama wakasimba nevatambi vema Warriors.
Ah, katanga ne kampeni yake zvakanaka nevatombomupa mukana aita sei apedze magemu akaya kuzvaka umwe kuchi bachiri magemu ake mamwe akadhuresa mamwe akahwina saka anoratidza anogona basa rake leva musi apedza kampeni yake
aimbove batiwe pagedhe wefaon Joking Farm, ne Athletic, Wildcats, Shepherd Saizi. Anoti, Zimbabwe ineva rairidzi vakawandisa vanokwanisa kuita kuti chikwata chema Warriors chibudirire asi kungoti havasi kupiwa mukana nerubatsiro rwemari.
Varaidzi vatina munomo vakatogona zvisingaite. Asi chikwata chekuti varaidzi vanopiwa mukana wekuti vapinde muzife vakoche national team asi zvifa ina mari. Daine mari vaitwa mukana wawe kupiwa mari kuti vaite zvari kuita nesho timi budiri
Antipas ndiye aive panyanga apo Zimbabwe yakaita mangange 0-0 neBotswana uyezve apo yakanurova Zambia 2-1 mu Heroes International Stadium asaimbo tambira chapungu Wellington Shangiwa anoti nabuya sanduka zvekuti zvave kuda murairidzi weku Europe sezvo varairidzi vemuno vachiomerwa apo Zimbabwe inenge ichitamba nezvikwata zvakasimba uyezve zvinenge zvine varairidzi veku Europe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa zvakaitika munyika zuva rino ra 14 ndira gore rapfuura apo takaona vamwe vanhu vachirasikirwa neupenyu vamwe vachikuwadzwa apo veruzhinji vakaratidzira vachiti ivo vanga vasiri kufara nekukwidzwa kwangwa kaitwa mitengo yemafuta nezvekudya takaona kare zvande mutandere internet richimbodzimwa kwemazuva
inidzinoitwa tasadzwa mutasa ndakasanganawo nedambudziko iroro musi wa 14 January ndichienda kwandaiendawo hangu ndine mota yekubasa saka ndakasvika vanhu vakavhara mugwagwa wose vachipisa matayi ndakatozonoponera mumakuva ndomandakanoponera ikoko hapanoita kuti ndakubva kumakuva ndakati achiregai ndinge kumba aitinidzanzva kuma12 dzepakati peusiku ndikasangana nemasoja vakandizvindikita zvisingaiti vakanditi unoendepi ndikati avarume ndabva mukurohwa izvozvo zvine vamwe vanhu saka ndiri kuendawo kumba saka ndiwo hausiziva zviri kuitika here ndakadzimendeka musoro wese ndikaita mavanga ndakambozama kuti ndiende kuzvipatara but hapana chipatara changa chakavhura chiri muchitunga ndakatozongosvikawo hangu zvekuvavarira mangwana acho kumba takaita usiku hwese tichingofamba kuti tikwanise kuenda kumba
pamairohwa pavaitsanangure here kuti mairohwerwa chii
masoja akangondibvunza kuti uri kuendepi iye hausiziva zviri kuitika here ndikati aiwa ini handina chandaa ndichimbozivawo ndandagarawo ndiri kubvawo kwandiri kubva ndichienda kwandaa ndichiendawo mapepa angu ndeayaya zvose vakabva vatora vakarasa
saka apa maakupi zvakafamba sei kuti munge muri kwamaweko
kudrc at the moment ndauya nebasa ndokwandiri izvozvo zvine basa ndinodrivha ndichienda kune dzimwe nyika saka apa ndiri kudrc yangu ndiri kudirivhara ikokoko but kumba kuHarare ndokwandiri besa
dai maiwana mukana wekutaura nehurumende nezvakaitika kwamuri maitii
dai ndaikwanisa kutaura nehurumende chinhu chekutanga ndechekuti ndivo vakapinda pachigaro vakati the voice of people is the voice of god saka kana vanhu vataura handichiva munofanira kunge muchiteerera zvinoreva vanhu kana vanhu vati ichi hatichidi handiti nekuti isi takati isisi hatidi vatongi toda vatungamiri vanoteerera vanhu
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
musakangano achirongwa che The Connection cheve chidiki na 8 p.m. chamunopiwa na Mike Hove apo anenge achitarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi varairidzi pamwe nevabereki apo zvikoro zvavhurwa nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafambwa nebato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga.
Soko isika disenda bakuvoa indebele.